Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11 2020. Makateerera ku studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Njadzi dzangu dzandakaraka sikirwa nadzo ndiAuxilia Jonga naItai Jonga ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopa yada kuyadzwa sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varayiridzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakapfa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro, uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa, asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa, izvo zvakaita kuti beuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kikatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga aratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa gumi nezvitatu. VaKikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira apa yakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that is just when they find the police have mounted their roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi, pamwe chete namuzvaro Auxilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Njadzi dzangu dzandakaraka sikirwa nadzo ndiAuxilia Jonga naItai Jonga ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo, sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kupishana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana chichida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. Bat apa pakutondinetsa kuti tichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years. And pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarazukira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLovson Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono shuru tikakwanisa kureza about 23 people musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare, mumiri weZimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuva nemvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro, hapana chakabuda nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotero rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nokuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndokubva arohwa nepesheni zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuindirizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaidzosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maUS vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore rapera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa iri nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivhe inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotokupa kuti zvinhu zvive wese. nekuti zvinhu zvichakwira muzvitoro, zvinhu zvichakwirawo kumaschool fees acharamba achikwira, matransport azoramba achikwira. Saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarayiri. Tinopedza dambudziko ravarayiri kudzosera mari dzavarayiri dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018. Ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarayiri, nekuti izvezvi maschool fees akakwira akuma 7,000 kusvika kuma 15,000, asi varayiridzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma, tingati 97% at most, asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari, kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi, nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi munyika?
Chokutanga nekunga ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari, toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza international labor organization, tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi. Saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwa ichibvisira vashandi mari, plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinozva kuti yakapama 1,000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro.
Danho ramuri kutora iri vajoo, hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries nedanho ratiri kutora, nekuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera, zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita, nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuwano muri kubata mabasa api? Takapedzisa kunyanya kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta, ndakarebiswa muna 1995, saka ndagara ndichingoita basa rehugweta, handinombomira. Zvematongerwo enyika handichatoiti shuwa. Ndiri pamudzira ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera kuzorora chaiko. Pane izvozvo, asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta, ndine femu yangu yandakatanga na 2004. Saka ndirikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondipera nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta. Asi uyezve ndichiushandira nyika yangu hangu zvakare, ndine commissioner kuanti-corruption commission. Saka ndo zvandingati zvandinonyanyobata ndinenge ndichiita ndisakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapidigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farira ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu, vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wekudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo yeworkshop yekungo zvakasiyana siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya wacho wakanga uri wekuti kudzidzisa nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzendingati dzetsari zhinji dzeku investigation and they would tunga miri tunasweva ni antiki niku zimiriza kani vana wakatanga wa sunga vani rumi kani vende ba azu teirao akasungwa ega zarimo teira kwa azu teira kila nakazi wangu vahiri wakanga variko wababa wa sunga shakani kani vahini wangu wakubu komerwa mshua yegu nzanzi wakubu minero wakubu nzi wakaenda kumbe zisa shogu bisa kana kukulumura kana pili zera urumende nitisimba achimene zera uzanzi wangu wakanga wachibisa izini uzeku yeza kushanisa chisimba nekuta mirisho nda kutela kudumbire vachitandire hurumende asi voti safari vanhu vari kuzviramba vari kuchikwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemirishonga kana kutopidigura hurumende takaenda kunyundoza tsakodzero dzezvematongerwo enyika nokuti zvinobvumidzwa mudumbiro redu kuti munhu anga achita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze izwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupitika zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukwehumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu savaidzidzisa ivo ndo zvavaidiko zvakaita senyorwa paurongwa wedzidzise ndozvavakadzidzi ndozvavakanga vafambira izvo zvega kwete zvekupidigira hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa20 May 2019 rinova zuva ndingati vamwe vakaifo mabi ake vana vandambotya vaviri panga vakasungwa zivara chai ndofunga zero wacho vamwe mabi ake vanhu kadzakazosungwa ndofungazvo ndivakateera saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa muchorongo kana akasvarirwa paharare central patage office vamwe vakagarwa dzigarwawo kune mamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kwevamwe vaviri vakazotera vanhukadza saka ikoko kukoti takakumbira kuti ini ndirikumirira farirai vamwe pane vamwe vainyirirawo vamwe ava tikapirisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi parimandi kuti parimandi kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unenge dzirondiwe une mhosva waunofanira kuti ugozodayira saka takusendeka parutivi nenzi rimandi satikapitisa chaizvo kuti vasariswe parimandi nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovageta rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvanyatsobuda zvakanyatsoruka zvakanzi kuti pane mhosva saka takarwisa chaizvo asi matongere magistrate kuti vakati haa ngavaiswe parimandi pedzezvo takabvunza arege tichikumbira nyaya yekuti vabude vatonge vari panze takakumbira pa saka ukoko vachuchisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya iyi inzwikwe kukumbira kuti vatonge vari panze nonzi bhevha nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa anogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura makumi mairi ndikazondokumbirawo bhel rafarirai nevamwewo vakakumbirawo zikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitupunyura pavanga vasunga zvakayamisa pari zvino safarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achindomhanara mapurisa kamwe chete paipashonge.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majiwo mekunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri vestudio 7. Iye zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Zvinonzi kuti mhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mari chine inzaniso wanogara ni muka mumamisha zinungu wanu ilo ni chaona chukura kwa ndri vika nini chinda mzikubati bridge kani murini aga wili wapamba pake ne zoo zinago ika hizo chiki street kani nge pasi nyalano wanu kwa nisa kufamba ni mguwa kati wanu kwa nisa kubatira gharimu asi ni ushema watina u ni nishina mishuma yatina hiyo kushenge beza tineza nipa tino kwa nisa uti nguwa ni mguwa tingi tili panjimu.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mashandiro ezimparks?
Matambudziko makuru ndekuti mhuka dzedu dzakawandisa adzinogara paapa diki ndingakupaisa nenzaniso wepark hombe Wangi National Park payakatanga kugadzirwa mugore re1978 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzinosvika kuma 84,000 asi admission ndipo dzakabva hapana kuchinja hapana kukura nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekushengetedza kwemhuka vanoti iyo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer Wangi National Park yakakura 14,600 square kilometers zvinoti inongangosvika ku15,000 saka Wangi inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000 kana yadarika ipapo ndo patinoita makamizira ekuti dzinenge dzakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu dzichiuraya vanhu dzichiita dambudziko hombe natinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitaona kuti vanhu kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengetwe asi zvinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa maresines kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisa kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudza kwemhuka yakapedzisira kuitwa mugore re1987 muno muzimbabwe asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika hedzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda nekuti isusu sevanhu vezimbabwe tine magariro atinoita ekuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika tenoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti nzou ihama yangu anokwanisa kugara ne zvakanaka saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda vanhu vanga vakapoteredza pati iyo vanga vari vashomanini vashoma vanga vari vauyi vavaiuya nevamwe vanhu vashoma asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zvaana apfuura nyika yezimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka uwandu huri kuita vanhu nepamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja vamwe vanenge vachida pekugara vamwe vanenge vachida kuita mabhizinesi inoita zvakuita tatinge panoita mangange ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kudzika mhuka kuti kwadzakawanda nechiswa kwadziri kushoma kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu kushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemiti nekuti mhuka dzinorarama nemiti dzinorarama nemvura izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri patingatiti kufinganaye mvura makore nemakore kunoona Hwange gona rezvo uchiri kwagara hakuna yemvura makore nemakore saka mvura iyi yakuita ichiita shoma dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuri tidzise mhuka kwadzakawanda ichiisa kwadzinenge dziri shoma.
Aiwa tinotenda zvikuru vafarawo kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka rezimparks vatinashe Farao muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Town ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The Reason Why mumanzi wa Baba Harare uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varayiridzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inaita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Ini ndini Rachel Cho ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soko isika tisenda bako.